This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 3, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta evaimbova sachigaro weZANU-PF kuMashonaland West vatemba muliswa abhadhariswa madhora makumi mashanu zvitevera kunonoka kwavaita kusvika kudare muchinhoi. Vanhu vakasara vasina pekugara zvitevera mafashamu akaitika mudhamu reTokwe Mukosi mudunhu remasvingo gore rapera vanoti upenyu huchiri hwakavaomera sezvo pasisina rubatsiro rwavari kuwana. Mafashamu emvura ari kukonzera matambudziko akawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakasara vasina pekugara zvitevera mafashamu akaitika kudhamu reTokwe Mukosi mudunhu remasvingo gore rapera vanoti upenyu huchiri hwakavaomera sezvo vasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira. Mashoko aya abuda pakuparurwa kwegwaro reHuman Rights Watch iro rinoburitsa pachena matambudziko akatarisana nevanhu ava. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumucheto kwemusangano wokuparurwa kwegwaro resangano reHuman Rights Watch iyo yakaita ongororo pamagariro evanhu kunwa netsirenji, vamwe vevakasara vasina pekugara zvichitevera mafashamu emvura vanoti havasi kufara kuti hurumende nanhasi haisati yavapa pekugara pakati tsvikiti mushure megore mafashamu aya aitika. Mumwe wevanhu ava amai Kundiso Tevera vanoti vanzwa nekungotamiswa-tamiswa nehurumende. Vati pavakagariswa kunwa netsi padiki zvikuru zvekuti mhuri dzose dzakakanganiswa nemafashamu aya hadzina chadzinokwanisa kuita.
Hapana pekuvaka musha wekuti kuti ndakavaka musha. Hapana pekuti iwe unenge wakasesewa vana vakanga vasina zvitupa. Vazhinji vaenda kuchikoro asi iwe une vana vakomana. Hapana panotarisira kuti kana vakawana vachawana pekugaravo mumahekita imomo. Hapana zvepanofungidzira kuti ndichati muroorawo chakavira chinyimo chake apo kana chinyemba kana chimbora. Hapana.
Amai Tevera vati chimwe chave kunetsa kupararira kuri kuita zvirwere zvemanyoka zvavanoti zviri kukonzerwa nemvura isina kuchena yavanoti vari kuwana muzvibhorani zvavati zviri chinhambwe kubva panwa netsirenji pavakapiwa tuminda tokuti vagare.
Iyezvo hatisi kugara nezvipfuwo nekuti hakuna zvemvura yekumwa. Hakuna zveufuro hwengombe. Tiri kutogara ne kuzvibhorani ndoko tokwera. Iyezvo ukamuka makuseni unodzoka kuchibhorani kwachina pamwe natu okoko kana 3 okoloko. Vana kazhinji vanokwera nezhara nyaya kushaya mvura. Midumbu vana vanenge vachiwa midumbu nekuti mvura iya vana vaijaira inenge ichivava.
Zvichakadai vakaita ongororo yemamiriro akaita kwakagariswa vanhu vakabviswa kuTokwe Mukosi ava uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vakurudzira komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu kuti iferefete mabvisirwo akaitwa vanhu kuTokwe Mukosi pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ava kuri kuramba kuchienderera mberi.
Tinokurudzira sangano reZimbabwe Human Rights Commission ndiro rinoona nezvekodzero dzevanhu vese vari muZimbabwe kuti ngavaongorore nyaya yechingwizi kuti mafashamu haana kukonzerwa nebwoni here akaitika muna February 2014. Kana pane zvakaitika vanhu vanenge vari nemhosva vabatwe nemutemo. Chepiri ndechekuti dambudziko namwe iri kuonekwa nevanhu vekuTokwe Mukosi haina kupera. Vane dambudziko guru renzara, rekushayiwa mvura, rekushayiwa chikafu, rekushayiwa pokugara, zvakare ugari hwavakawana panzvimbo yavari papurazi renwanetsi. Purazi iroro rine makakatanwa yekuti nderani chaizvo chaizvo. Kune makambani akazvimirira anoti nderedu, hurumendewo ichiti nderedu. Saka tinoti hamugadzi vanhu patsva panzvimbo yakadaro.
hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanga vasingadaire nhare mbozha yavo ukuwo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakembo muhadhi vanga vachidzosera mibvunzo kuna vabasikiti vamavhinga vakurudzira kuti vari kushungurudzwa ava vakwidze nyaya dzavo kumatare dzimhosva vamavhinga vataura izvi pakuparura kwaita sangano ravo gwaro rinotarisa mararamiro evanhu vakabviswa kutokwe mukosi zvichitevera mafashamo emvura yegore rapera riri kudaidzwa kuti homeless landless and destitute the plight of zimbabwe's tokwe mukosi flood victims gwaro raparurwa nehuman rights watch iri riri kukurudzira hurumende kuti wanise pekugara vanhu vakakanganiswa nemafashamo emvura ava vanodarika zviuru makumi maviri pamwe nekuvaripa sangano iri riri kukurudzirawo sangano renyika dziri muafrica reafrican union kuti rione kuti zimbabwe yachengetedza kodzero dzevanhu mutungamiriri wenyika varobert mugabe ndivo vave sachigaro weau ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Mafashamu emvura ari kukonzera matambudziko akawanda munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika. Vanhu vakawanda vapudzirwa dzimba dzavo nemafashamu aya. Asi mudzimu wakupa ronda wati nhunzi dzikudye. Sangano remamiriro ekunze rinoti mazuva maviri anotevera mvura iyi ichatanga zvakare kunaya zvakasimba. Muharare, mvura yakanaya zvakasimba kutanga nesvondo zvikuru kuHarare West uye pakati peguta. Vamwe vanhu vanonzi vakatozonunurwa mushure memaawa akawanda mushure mekunge vaedza kutyaira migwagwa yakazara mvura. Mapurisa ari kuyambira vanhu kuti vasatyaire munzvimbo ine mvura yakawandisa. Munzvimbo dziri muZambezi Basin, vanhu vari kunzi vagare vakagadzirira sezvo kuMozambique kuinewo mafashamu uye vanhu vanosvika zana nemakumi mashanu nemapfumbamwe vakashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Jesse Majome.
Muconstituency mangu muHarare West matadambudziko remafashama emvura apinda mudzimba zvisionekwe sati zvamboonekwa ndingati muHarare yese ino kuti vanhu vakarara vanoona mvura yatozara yatonyatsozara mudzimba yatopinda mumasofa mumibhedha nezvimwe zvakadaro. Idambudziko rakaoma ratakaona musi wesvondo pane mvura zhinji yakanaya zvichiwedzera pamusoro pemiti yakarohwa nemheni ichivhara migwagwa ichidonhedza mawaya emagetsi neemafoni ichibvaendesa nemagetsiwo. Idambudziko rataona chaizvo izvi.
Dambudziko iri mungati riri kukonzerwa nei? Ingori mvura zvayo nje here kana kuti vanhuwo vane zvavari kuita kuita kuti dambudziko iri rikure kudai?
Ndingati zvemheni hapana angamisiwo mheni kana ikafunga kurova miti nekudzirava zvakadaro inowanikwa. Asi pane dambudziko ringacho rinokonzerwa nevanhu kana nekanzuro. Pane miti inofanira kupota ichitemwa ichichekererwa imwe yacho ndeyekanzuro imwe yacho ndeyevanhuwo zvavo. Saka pane hapasi kuitika kupota kuchekwa miti. Asi dambudziko remafashama ini ndinotarisira ndofunga kuti iri dambudziko remafashama iri haasi mwari ngatisapei mwari mhosva yekuti vanhu vapindirwa nemvura mudzimba. Tikuona guta reHarare rane nguva chaizvo risiri kukwanisa kupota richitsvaira ndingati kuchenesa madhireni emvura aya. Zvakatanga ndofunga kana makore masera apfuura apo pakatangwa naminista relocal government minister Ignatius Tumbu kurambidza kanzuro yeHarare kuti isapinze vanhu basa.
Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Jesse Majome vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weRed Cross vatekumo Mazuruse kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kubatsirawo sei vanhu vawirwa nedambudziko remafashamu emvura.
Takakwanisa kubatana nehama dzedu nekuInternational Federation of the Red Cross kutiona kuti rubatso rwupi rwatingawana kuita kubatsiridza batere ratinazvo. Saka takawana support yedisaster relief fund yakauya kuti basiridze. Saka pari zvino tiori muchishi kuedza kuunganidza chikafu mafoodbanks nekupa kunzvimbo dzakawirwa dambudziko iroro. Tasanyaya zvehygiene, health and hygiene promotion. Tine zvakare makits atinawo ekuedza kubatsira nehama dziri munzvimbo dzakawanda mvura idzodzo kuti vakwanise kuva neutano hwavo nekuchengetedza futi zvakanaka mvura kuti ive yakachena kuburikidza nekuvapa aqua tablets aya nemawater buckets ekuchengetedza mvura. Then kune kwakadonha dzimba tiri zvakare muprocess yekuvapa matapolins kuti vakwanise kuvaka matemporary shelter for now kutora mvura yacho iri kuramba ichiwedzera.
Mungatiudza kuti makwanisa kuwana mari yekubatsira vanhu vawirwa nedambudziko remafasha memvura?
Tataita so far inosvika $200,000.
Mutauriri weRed Cross vatekimo mazuru se vari parunare kumasvingo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Magweta evaimbova sachigaro weZANU-PF kumashonaland west vatemba muliswa abhadhariswa madhora makumi mashanu zvichitevera kunonoka kwavaita kusvika kudare nhasi muchinoi. Mutongi wedare ati kunonoka kusvika kudare imhosva sezvo kunenge kuri kuzvidza dare. Vamuliswa vari kupomerwa mhosva yekuba pfuti dzemumwe murimi wechichena vaMiles Walter Hall. Vamuliswa vachapinda zvakare mudare mangwana apo vachakumbira dare kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti rinotambira nemufaro masangano kana vanhuwo zvavo vanoita mabasa ekubatsira veruzhinji kana chete masangano aya kana vanhu ava vachiremekedza pamwe nekucherechedza utungamiri webato. Mashoko aya anotevera danho rinonzi rakatorwa nerimwe sangano rinonzi riri pasi pebato iri reMDC, reMDC Veterans Activist Association, iro rakaparura chirongwa chekubatsira nhengo dzebato dzakaparadzirwa misha nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nezuro, sangano iri rakaparura urongwa hwaro hwekuburikidza nekupa imba kune mumwe mudzimai akaparadzirwa imba yake muguta reBulawayo nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF mugore ra2002. Sangano iri rakavaka imba ine mipanda miviri uye rinonzi rine urongwa hwekuvaka dzimwe dzimba mumatunhu ose gumi enyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Isu sebato reMDC rinotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai tinoti hapana chakaipa kuti pave nemaassociation emusangano anobatsira nhengo dzemisangano dzingava dzakawira mumatambudziko panika zvakaitika pakuvakwa kwakaitirwa imba yakavakwa yama yavo kuBulawayo neVeterans Association. Tiri kuti isu munhu wese anenge ari nhengo yomusangano weMDC anonge achisungirwa kutevedzera mutemo kana pachirungu ndikangotiwo marules emusangano. Hapana chakamboshata kuti pave nemaassociation akanangana nezvinodiwa kuitwa nomusangano achitevedzera marules omusangano. Tinotozvifarira chaizvo kuti tive tinokura tinokwanisa kubatsira vanhu vamwe vakaona tsaona tinoziva zvakaitika muna June 2008 kubva muna 2000 my elections a 2000 muna June pakatanga kufomiwa MDC kuinda my election vanhu vazhinji vakapisirwa dzimba vamwe vakapondwa vamadzimai vakapinywa. Tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vakakanganiswa nenzira dzakasiyana siyana. Saka veVeterans Association tinoti kana varipo vachitevedzera zvavo musangano marus nemaregulations omusangano wedu weMDC unotungamirirwa navatsvangirai hapana chakashata. Tinoshanda tose. Chinongodiwa chete apa ndechongoti ngatibatanei, ngatitevedzerei marus omusangano wedu, musangano ukure, toda kuti upfakachire Zimbabwe yose.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutauriri weMDC Veterans Activist Association vaSweden Chirodza kuti tinzwe pavamire.
Musesara taitendera kuvaka kwatakaita imba ya mai Regina Ndlovu. Imba yakaparadzwa muna 2002 moto yaikonzerwa nemawo veteran vanhu veZANU PF wakaita mijonga kupumula ipumula iri kunze kweBulawayo. Nangoti imba dzakawanda dzakaparadzwa nguva iyoyo. Takaona kuti mai Regina Ndlovu wakakundikana kuti vabude mumatambudziko aya. Saka takati toita Monde Mutirungu Helping Hand, tikaita kanzatu. Nangoti vanhu vakawanda vakaita contribute vanobva kumaprovince akawanda. Saka zvakabva zvangoreruka kuti tisimudze imba iya tinyatsoipe mai Regina Ndlovu.
Urongwa hwamakaita uhu urongwa hwanga huri pasi pebato renyu here reMDC?
Takangozviitira senhengo dzeMDC nokuti iyo pati pachezvayo haina mbobvira yaita urongwa hwakadai. Saka takangoti isu semaveteran eMDC tisu tinonyatsoziva pataidzimbiwa, pataikuwadzwa, pataikoneswa nevanhu veZANU PF. Tikati ngatibatsirei umwe wedu ngaapinda mudambudziko. Saka ndozvatakaita.
Tinonzwawo kuti hamuna kukoka utungamiri hwebato renyu mudunhu reBulawayo. Zvikonzero zvipi?
Takakoka president Morgan Tsvangirai, asi president vakarambidzwa nevamwe vatungamiri veMDC kuti vange vachiita attend event iyoyi. Saka ndangoti vari kuti hatina kukoka, havasi kutaura chokwadi. Takanyatsokoka vakuru. Ndingangoti muna November gore rapera, asi takazotaurwa musi Friday neumwe wavakuru kuti president havasi kuuya nokuti inamuwirira nevamwe vakuru veMDC.
Mutauriri weMDC Veteran Activist Association vaSwithan Chirodza vari parunare muBulawayo naJonga Kandebiri weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 919 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa Facebook, taane Facebook page endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona. Imwe nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaFilani Zamuchia vanoti masangano akazvimirira munyika haasi kushanda zvakasimba munyaya dzesarudzo. Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya sarudzo yemutungamiri wenyika yeZambia yakaitwa mwedzi wapera. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neveZimbabwe Election Support Network pamusoro pemafambiro akaita sarudzo yemutungamiri wenyika kuZambia, vaZamuchia vanoti masangano ekuZambia akaita basa guru rekudzidzisa vanhu pamusoro pesarudzo, uye vati masangano emuno ari kutadza kuita izvi. Vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kuda kuita sarudzo dzemabi elections dzekusarudza vachatora zvinzvimbo zvakasiyiwa namai Joyce Mujuru kuMount Darwin navaEmerson Munangagwa kuChirumanzu, Zimbabwe. Masangano aya zvari kuita kudzidzisa vanhu kodzero dzavo pasarudzo. Vati dambudziko guru remasangano emuZimbabwe nderekuda kudzidzisa vanhu kodzero dzavo kana kuti civic education panguva dzesarudzo chete, uye vati chakakosha ndechekuti vanhu vanofanira kugara vachidzidziswa zvisinei kuti pane sarudzo here kana kuti kwete. Vati izvi zvinoita kuti vanhu vazive zvakakoshera kuvhota, uyewo zvinoita kuti vasamirire kuudzwa kuti vanyorese kuvhota kana kuudzwa kuti vandovhota.
Nemamiriro akaita zvinhu, masangano aya haana zvaari kuita, uye anenge asina simba rekudzidzisa vanhu kodzero dzavo nezvavanotarisirwa kuita. Zvakakosha kuti masangano aya arambe achidzidzisa vanhu zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti hakuna.
Mukuru werimwe sangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center vataunda Chimini vati vanobvumirana nemaonero avaZamuchia, uye vati sangano ravo rave kusandura mashandiro aro kuti ripe dzidziso nguva dzese kune veruzhinji maererano nezvakakoshera kuvhota pamwe nekusarudza vatungamiriri vavanoda. Vati masangano akaita seravo akakwanisa kuita izvi kuZambia nekuti komisheni inoona nezvesarudzo yakavapa mvumo yekuita izvi, uye vati izvi hazviitike nyore nyore muno.
KuZambia dambudziko iriro ranga risingaonekwi. Chatakaona chinofadza ndechekuti masangano akazvimirira ega sana Election Resource Center vaipuwa mukana kunyatsoshanda vachikurukurirana nevanobata sarudzo kuZambia.
Vachimini vaZamchia nevamwe vataura pamusangano wanhasi vati Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuZambia, iyo vati yakaita sarudzo dzakajeka. Vachimini vanoti zvidzidzo zvingatorwe neZimbabwe kubva kuZambia inyaya yegwaro revavhoti rinopiwa kumapato ese anenge ari musarudzo pamwe nevanoongorora sarudzo pachena, nyaya yekusabhadharisa vatori venhau pamwe nevanoongorora sarudzo pamwe nenyaya yekuti vanhu ava vanopiwa mukana wekupinda munzvimbo dzese dzinenge dzichivhoterwa. Vatiwo chimwe chakakosha kuti komisheni yesarudzo ishande pasina kupindira kwehurumende pamwe nekuti vashandi vehurumende kana mauto vasapindire munyaya dzesarudzo sezvaiitwa muno apo mauto aitaura pachena kuti ainge asingazobvumi kuti munhu asina kuenda kuhondo yerusununguko atonge nyika.
Mukatarisa zvinoitika kuZambia zvakati siyanei nezvinoitika muno. Vechiuto vemuZambia vanotendera kuzviisa pasi peutongi usingapfeki uniform. Zvichireva kuti vanobata zvechiuto havapindiri munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sarudzo dzekuZambia dzakaitwa mwedzi wapera mushure mekufa kwava Michael Sata dzakanzi nemasangano ekunze dzakange dzakachena. VaEdgar Lungu ndivo vakakunda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mapato anopikisa muZimbabwe anoti zvinhu zvinosheresa zvikuru kuona mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachigadzwa kuva sachigaro weAfrican Union kana kuti AU. Mapato aya anoti hapana chavanoona chichave nepundutso chichabuda muAU panguva iyo vaMugabe vanenge vari sachigaro. Mutoreri wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vamisheki tofama ngwana kagura badza ndivo munyori mubatori MDC notungamirirwa navamogeni tsvangirai unhure Manikaland. Vakagura badza vanoti kusarudzwa kwa Mugabe kuvesa chigaro weAU kuno vakachikamadza sezvo ivo pachavo vari kutadza kugadzirisa zvinetswa zviri muZimbabwe zvinobata upfumi zvevakwa mabasa utano kodzero dzevanhu. Vakagura badza vanoti kunze kwekutadza kugadzirisa nyaya idzi munyika vaMugabe vari kuratidza zvakare kukundikana kana kuti zvese nekushaya hanywa nemakakatanwa ari kuondonga bato ravo reZANU PF.
Isusu semaZimbabweans tichiona SADC is a regional organization, kuungana kwevanhu. Saka kuti muti vaMugabe nemadambudziko etinawo muZimbabwe muno, hatina petre, hatina chikafu, zvikoro hakuna, zvo zviri kunetsa, kwakuti ngaaende koomirira SADC, abva kuSADC ngaamirire Africa. Hamuoni zvafanana nekuti munhu asina makumbo, kwakuti ngatiite makwikwi ekumhanya kukwira gomo rakadai ndiKilimanjaro.
Vakagura badza vanoti vamwe vatungamiriri vemuAfrica vakaratidza utsinye hwavo nekupa chigaro ichi kuna vaMugabe sezvo nezera ravo vachifanirwa kunge vave pamudyandigere. Vakagura badza vanoti zvichemo zvavo zvavanenge vainazvo zvine chekuita nesarudzo kutyorwa kwekodzero dzevanhu hazvizofambi nemazvo panguva iyo vaMugabe vanenge vari sachigaro.
Hapana kugutsikana kunomboita zvengoti zvetaichema zuro nezuwana, taichema ndiye Mugabe tichienda kuSADC chiri zviende kuAfrican Union. Asi kuti iye Mugabe ari akutongamira zvese, akuona zvese, ndiye wamajistrate, ndiye wajaji, ndiye wakuita zvese, hapana chinobuda ba, hapana chimukoba.
Asi mumwe mugari wemamutare vaDonald Maruwa vanoti kuvapo kwaMugabe kana kusavapo kwavo hakuna zvakunoshandura sezvo sangano iri risina zvarinobura. VaMaruwa vanoti sangano reAfrican Union pamwe nereSADC haana zvanoyamura ruzhinji rwevanhu vemunyika dzeAfrica kunze kwekuchengetedza vatungamiriri vadzo chete. Vapisha muchaura yainhengo yeMDC Renewal kuno kudunhu reManicaland.
Chekutanga ndiri kuona seelevation yaMugabe kuenda kuAfrica Union ari chairman zvakare weSADC, ndiri kuona sekunge pane dambudziko rakakura zvikuru because Zimbabwe yagara ine matambudziko neZANU-PF, yagara ine matambudziko nehurumende yamugabe, saka hakusina kuti chaende kundotumira zvichemo zvedu izvozvo.
Vapasimonya kure baigweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights Association ZIMRIGHTS kuno kumanikaland
dzavano dziri nyaya dzinofamba zvakanaka. Tichatarisira kutoona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzichange dzichito wanzurudzwa kana dzisinganyatsokuvhenekwa zvakanaka, kusvika pakuti temu yavo ichange iri temu isina kubudirira panyaya dzezvekodzero dzevanhu. Asi ndinofunga kuti pamwe vachakwanisa kudhila nenyaya dzakaita semasecurity issues, dzakaita senyaya dzana Boko Haram. Idzo nyaya dzandinofunga kuti pachezvavo masecurity issues inyaya dzavanonzwisisa.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF kuno kumanikaland vaTobias Machinga vanoti kugadzwa pachinzvimbo kuva Mugabe nevamwe vavo kunoratidza kuti vakuru vakuru vemuAfrica vanovimbana vaMugabe. VaMachinga vanoti vaMugabe munhu anoziva zvizhinji munyaya yekuchengetedzwa runyararo, ndokusaka vakasarudzwa neruzhinji musarudzo dzakaitwa muna 2013. Kunyange hazvo paine mutauro zvichitevera zvakaitwa kuAddis Ababa kuEthiopia, nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzinoti hapana chinoshamisa nekuvasa chigaro weAU sezvo chigaro ichi chichiitwa zvemadzoro, izvo zvakapa kuti vaMugabe vaitwisa chigaro pakasvika nguva yavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvichakadaro, mubatanidzwa wenyika dzemuEurope kana kuti sangano reEuropean Union nasi vazivisa kuti uchabvumidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vange vachishanyira nyika dzemuEU sasachigaro weAfrican Union kana paine zvavanenge vachida kunoita kunyika idzi, kunyange hazvo vakatemerwa zvirango. EU yakatemera vaMugabe zvirango nevamwe vavo muZANU-PF muna 2002 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi mutauriri weEU amai Catherine Ray vanoti kunyange hazvo vaMugabe vachange vachibvumidzwa kupinda munyika dzemuEU kwegore rinotevera semutungamiri weAfrican Union, vachazoona zvekuita navo kana gore iri rapera. Asi havana kujekesa kuti mudzimai vaMugabe amai Grace Mugabe ava vakatemerwawo zvirango vachabvumidzwawo here kupinda munyika idzi. Mukuzeya danho ratorwa neEU, mutungamiri nkomo weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNkululeko Sibanda.
Ndofunga kuti inini zvinhu zvandofunga kuti vanhu vekuZimbabwe vakawandisa vari kuona nhamo uye vanga vachifungidzira kuti European Union ichasimbisa panyaya yekuti vaMugabe vazive kana kuti vamwe vese vanoda kutonga matengero anga achiita vaMugabe vazive kuti aiwa pasi rino haresi kuzobvira radzokera kumashure richiti aiwa vanhu ngava vachitongwa zvakanaka. Saka ndoona kuti kubvisa kwavaita zvirango izvi kunoratidza kuti European Union haisina kunyatsosimbisa, haina masimba ekurwisanisa neutongi hwakaita sehwaPresident Mugabe hwanetsa vanhu kudai.
Muri kuona zvirango izvi zvichidzoserwa here kana utungamiri hwavaMugabe kuAU hwapera?
Zvinonetsa kuti zvirango zviiswe kana kuti zvidzorerwe nenyaya yekuti kuita kudaro kuda kuti vanhu vasangane vawande, asi kuzvibvisa kunenge kwakareruka. Saka ndofunga kuti inini kana tichitarisira zvakamboitika kana kuti zvatinoti muhistory yekudyidzana kwenyika nenyaya yekuti nyaya yeinternational relations hasati zvamboitika izvo kuti zvirango zvinobviswa nhasi zvodzoserwa, zvobviswa mangwana zvodzoserwa, zvinowanzoti kana zvabvisa zvatoenda hapasina nehanya nazvo zvekuti zvinge zvichigadzikwa zvekechipiri. Saka ndofunga kuti ndosaka ndichiti nyaya iyi inorwadza zvikurusa nekuti tinoziva kuti ndopaperera saronganwa.
VaNkululeko Sibanda vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuHuddersfield University kuEngland, vanga vari parunhare kuEngland kwakare. Vateereri, musakanganwi kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tichange tichitarisa nyaya yemafashamu emvura. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Magweta evaimbova sachigaro weZANU-PF kumashonaland west vatemba muliswa abhadhariswa madhora makumi mashanu zvichitevera kunonoka kwavaita kusvika kudare nhasi muchinoi. Vanhu vakasara vasina pekugara zvichitevera mafashamu akaitika kudhamu reTokwe Mukosi mudunhu reMasvingo gore rapera vanoti upenyu huchiri hwakavaomera sezvo pasina rubatsiro rwavari kuwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kande mbiri naChris Kande.